Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kuchanzikiti vamutodi vauya nevanhu vaveza NPF ndovanhu ndokutya vachidzi vedu TPC vangu vatopandaka zvaenda.
Bato reTPC ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver ndopataona vanhu veTPC vaunganidza matombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kuroad kwatava takamira
asi vamutodi vezano PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya muzvina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakuda tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reTPC riri kupomera vari kumirira bato rezano PF musarudzo dzedare reparamende kubhikita South vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvaga rutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenwa nevatsigiri veTPC. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamende kubhikita South vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weTPC pabaradzano apo vanonzi vasvikane vechidiki vebato ravo vakabudisa pfuti ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vajohn mpanduki vaudza studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa
Ya itokwari tiri kuno kubaradzwana kuchanzikiti vamutodi vauya nevanhu vaveza NPF ndovanhu ndokutya vachidzi vedu TPC vangu vatopandaka zvaenda
izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mubato reTPC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda
kana vachitotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kutaura kuti kati mukanzwa ndati handirove musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi hasati asungwa
vamadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo asi vachitaura nestudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri zhonga iyi
pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake ndopataona vanhu veTPC vaunganidza matombo murwi wematombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kukuroad kwatava takamira pavambotanga vapfuura mota yadriver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita taona kuti havasi kana kutomboterera kana kuita sei tatiza tichibva ipapo
vaendera mberi vachitiwo
patazokaruka vatova paindaneti paita sei paita violence ZANUPF yaita violence ivo varivo vatora Momatombo vakarova mota dzedu dzezvanga varova mota GD6 yedu yanga yakatakura hufu kuita kurufu nekuwadzisenda saka tashaya kuti zvinoreva chii kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANUPF vari kuda here kutanisha zita rangu inisa MP aspiring MP kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process
mutauri weZANUPF masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga
saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo izvo hatishungurudzi vanhu president wedu anotaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mirizhonga.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana kuti haisati yave redi kuti ite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
Yeah, I need to check ne the provincial command ekumasingo.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reCCC rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yetsovani kuchiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwachivi growth point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeCCC. Ndakamirira Studio 7 kumasingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi, vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mabishopi eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaObei Shava neZuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburitsa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri vaTravis Moyo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemhirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics ngakusaunza rusaruro, kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera akafanana neavanochengetedza runyararo vezeki nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo, vakai saputse.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. NeZuro, gweta rine mukurumbira munyika, vaObei Shava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepanhau repadande mutande reZimlife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vaShava vachirohwa. Vanoti vakavarwisa vainge vari mumotikari mbiri dzinoti yeMercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vaShava mushure mechiitiko ichi vaDanford Ngadziore, kanzura webato reCCC, vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa ende hapana zvakadini varikavhwa or even atasungwa. So itarisiro yangu tipawanikwepaine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemhirizhonga.
Nekuti ikodzero yavo kuita mabasa avanoda munyika yavo yakafanakuka. Izvozvo zvingava zvinoshamisa kuti bato vakaita basa guru rakaita seiraro nhasi rotanga kupomerwa mhosva dzekuti dara zvange rakazviringidza vanhu. Hakuti munoziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachikanganisa. Kana paikuita matambudziko akadai ngavanoma mapurisa vakaongororwa hotsva dzakora kuti ndivanaani vanenge vaita mabasa omhosva ukoma akadai.
Mutauriri wesangano rinoona nezvemagweta munyika Velo Society of Zimbabwe Richard Chidza vashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitwa kuna vashava.
Society of Zimbabwe rakatyamadzwa nekutyiswa nekurohwa zvakanyanyisa kwakaitwa gweta rinomirira kodzero dzeveruzhinji uye ari nhengo yedu anonzi Obeshava nezuro. Kunyange zvazvo tichiri kuongorora nyaya iyi, Law Society iri kutyiswa nemifananidzo iri kutenderera yavashava iri kubuda pasocial media uye tinoshora zvakanyanyisa kushandiswa kwemhirizhonga.
Mamwe masangano ashoropodza kukuvadzwa kwavashava anosanganisira Amnesty International, the International Commission of Jurists, ICJ, avo vati kukuvadzwa kwavo kunouya vachangobudirira nemamwe magweta kuchenura miriri weHarare West muzvare Johana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vebato reTripleC pamhosva yavaipomerwa yekuti vainge vanyepa kuti vakapambwa muna 2020. Vamwe vatumira mashoko kuvatori venhau vachishushikana nezvakaitika kuna vashava vanosanganisira Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches uye mutauriri webato rinopikisa reTripleC muzvare Fadzai Mahere vesangano reZimbabwe Human Rights Association nevesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza kumakamba avo kuti nyaya yavashava yakasvika here kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotrade the century neopen secrets aburitsa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvinafundo vakuda kwasheta gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti bindu ranickel nefreda rebecca gold mine. Gwaro iro rinonzi Franz Fakes and Facades raburitswa nhasi. Vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuamerica kana kuti US$60 million. Studio 7 aina kukwanisa kubata vatagwirei kana gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vatagwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeamerica vachipomerwa mhosva dzeuori. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zisininga weStudio 7 abata nhengo yezanu PF vari vanogara muno muamerica Dr Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo.
Maonero edu ripoti iri riri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our election system and to influence vanhu vemuzimbabwe sezvo totarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro Dr Guni?
Mukaongorora iri kunzi so called investigative report muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umbowo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muZimbabwe. Saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyorawo mundo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions. Zvisinei, tinoona sekuti ripoti iri raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties. Sezvo tatarisana nesarudzo.
Ndikubatei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu wezanupiefu vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo umbowo hwavainavo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei? Vanga vasingade kuriburisa sei ripoti iroro? Vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelections ndopavava kubudisa this so-called investigative report.
Matanho api yakatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu nenyaya iyoyi?
Nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinisi. Makambunzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinisi avo. mukaona zvavari kuti ndoye ma recommendations varuda kuti Zimbabwe isukirwe kuti ise nyaya dzemabhizinesi ayo online kuti vagopota imovo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo. Ngavaitire dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachiti kwete kuda kunyepera vanhu.
Vanga vari nhengo yezano PF, Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC naivan Zininga westudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan abatawo vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti bhanga guru renyika rapindwa napongwe uye harisisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunge richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangure zvishoma ipapo kuti sei muchidaro.
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira. Vachibuditsa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru vamaguhu. Zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndiyo inonzi organized crime. Hukoronyera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda. Vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies. Zvinoonesa kuti midzira yehuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru nekuti kureserve bank kwachwa namangudya ndo basa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vana mangudya varimo mazviri. Zvoreva kuti naminister of finance vamutuli nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi.
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka asi mitemo haikwanise kuzviinforsa yega, inoinforswa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforsa mutemo kana vanhu ivovo vaine huori. Mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare naivan Zininga westudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa refreeze yemucongress vajoseph makamba busha nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuvanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuvanhu.
Vabusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kukwikwidza vakamirira bato iri kukariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kukariba tiri kuda kusimudzira madzimai, kuda kusimudzira vechidiki nana mai vakura, uye zvisikaridzi bhandi chabuda nekumareserva kwese andichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasisagone kuzvibatsira.
vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kukwikwidza musarudzo vari kugununʼuna kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira TCCC kukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vave nesvondo rose vachienda kuzek vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda mumwe musi watakaenda takatozosekerwa mapurisa nezuro takatiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti rinoita redi zarini. Mutemo uri kuchiye unoti makandidates ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairo Anyam vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZanu PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZanu nevamwe vari selected vanayo, vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZanu PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kubhowera West vatafadzwa mugwadi vati vachakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll, tose hapana yati apiwa kubva kuzeki. Ende tinoimba kuti zvichida kuda pane zvazvininga mupenyu zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa, saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll, uye mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sligwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevevari kuuya munonguru kuzoongorora maelections edu muso mugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusava pavoters roll, vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo already, nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Gurukotaro zvemukati menyika vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarisa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezvematongerwo enyika ave mushishi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruva, uko bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzeZANU PF pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato reZANU PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi. mukusiya nezvenyaya yemhirizhonga iyi tabata nhengo yezanu PF vakennedy mandaza pamwe nenhengo yeCCC vagodfrey kurauone tatanga nekubvunza vakurauone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo
ichokwadi mukoma jonga nguva inoisaridzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zviraka kuzeki agone kukambeni akasununguka but tiri kuona kuti handizvo hatiri kuona muzimbabwe especially kumasvingo zvinhu zvorusungudza semusangano handiyo nyaya yoga mukoma jonga kweitare rinomirira kudziro dzevanhu mukoma vabheshava vari muchipatara as we speak right now vakavhunwa makumbo nevanhu vezanu PF in this period this era yekukambena we don't expect that
regai tinzwe kuna vamandaza vamandaza pindurai tinzwe hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeCCC chitsvuku kumaruwa uku
chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezanu PF nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji rwezimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirishonga panguva ino yemaelection mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezanu PF vamunangagwa pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chete zvokuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama isu sebato rezanu PF hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa
regai tinzwe vakuraone vapindure apo vakuraone hanzi nhengo dzezanu PF dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vamunangagwa kuti siyanai nemhirizhonga saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezanu PF uye ngava yamhangarirwa kumapurisa munoti
mukoma dzunga vanhu vezanu havangati tichikuku vatavata izvi handi zvitsva izvi 2008 muna june paelection yena 27 june yamunoziva yakaa vanhu more than 2000 yamunoziva yakadhisipiswa vanhu more than 30,000 vamugare vaibuda patv vachiti hatidi mhirizhonga they are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and change left ndo maitiro avo saka handi zvitsva izvi mukoma dzunga vanoda kuzviita kumanaja the public image asi on the ground vachiita zviri difference ndo maitiro avo saka vasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusukurudza vanhu mumamisha umu ivo anenge ari manyepo makuru mukoma jonga mutemo hausungiri mapartis kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda mutemo unotisungira to notify the police ngovaudza kuti tine musangano pakati then it's up to the police kuti inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi asi now takura zvinhu zvakasiyana polisi yakuita sekuti inoda tikumbire mvumo yekuita musangano of which that's against the law
vamandaza iro bato renyu rezanu PF riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano nekuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati
sekutaura kwandaita sekutaurwa zvekare kwakaitwa navamutsvanga mwese anotsigira musangano wezanu PF akawanikwa achinzi aita mhirizhonga mutemo wezanu PF vanouziva izvozvo zvinoreva kuti zanu PF ichange ichiteerera kwese kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa kumbiro remutemo wezanu PF naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazvino kugara kuchiitwa mune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirizhonga vachateerwa vachaonekwa vachionzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazvino kuitwa nevakuru
vakurawo retipeti yedu chirongwa ndanzwa mune zvamurida kutaura
ndaida kuo kuti kwana zimbabwe nguva iya yakwana mapuwa mukana kwetirogasi wasvika ounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda musavhotera mbavha musavhotera mabhinya vhoterai vatungamiri chaivo chaivo I thank you
vamandaza mashoko enyu yekupedzisira tipete chirongwa
chokwadi nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda watinoziva ane nhoroondo mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika asingashevedzeri munyika kuti muve nemasanction tinomuziva nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika ngatiendei tinoti sepete sepete pamasvingo ipapo
avanga vari nhengo yezanu PF vakennedy mandaza vari parunare muHarare manzwawo zvakare kubva kunhengo yeCCC vagodfrey kurauone vari parunare kutexas muno muamerica muhuri kurwenga ichikokerwa nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk women's round table na8 manhero anhasi apo tichatarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mabhishopu eroma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi pesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VO.